zwisi zwiswa zwa tirikuona zwa kutoiswa pa Health Services Act. Takamboona maprovisions akadaro akaiswa mulabor act. Achiripo ranhasi ari kutoti vatungamiri vemaunions kana ungangochora mutemo kana ukangowanika uchiorganiza mastrikes unogona kutoenda kuchedo kwemakore mairi. Asi isisu sevanhu vanomirira vashandi zvedu inyaya tiri kutorwisana nayo kuti hatikwanisi kushanda kana hurumende ichiita mitemo yakadaro. Tiri kuona kuti kuhealth sector pagara pane gakava riripo kwemakore akati kuti. Saka mutemo uyu wakatogadzirirwa kuti ubate vaya vanenge vachiramba mabasa. Saka hurumende haisi kuda kuti vashandi vakwanise kuexercisa tingati kodzero ravo.
Saka zvinosiya papi nyika izvi vamoyo?
Chinhu chakatoshata nekuti senyika tine maconventions tinenge takatoratifya kana kuti tinenge tawatambira senyika. Maconventions aya takazogadzira mutemo local legislation yakafanana neconstitution yenyika inovhumidza kuti vashandi vakwanise kuramba mabasa. Tiri kutoona kuti hurumende painenge ichipa neruoko rwechiright inotora zvekare neruoko rweleft. Nekuti zvakutosiyana zviri kutaurwa neconstitution kuti mushandi ane kodzero kuva achiramba basa. On the other hand, tichiona mutemo uri kuti hauvhumidzi kuramba basa kana uchiorganiza mastrikes unosungwa. Hatisi kuona chiri chinhu chakanaka. Tichiona as if tiri kufamba tichidzokera kumashure nenyaya yekuti pane urongwa wokureforma the Labour Act sezvakaoneka neILO. Asi izvi zvakutondidzorera kumashure.
Hamuoni here kuti mutemo iwoyu unokodzera tichitarisa kukosha kwenyaya dzeutano?
Maonero etu ndeyekuti hapana kana industry isina kukosha zvayo. Tingatarisa vanogadzira chikafu chaiyo, kana kusina chikafu kana vagone kutorarama. Saka masectors ese zvavo anongofanana. Hatisi kuona zvinozoprotekta ivavo manje vanoshanda pane nyaya dzeutano, kana tingati havachabvumizi kana kuti vanotorerwa remekodzero ravo.